ukatarisa mabemero ari kuita mari yekuzimbabwe anonzi mabhondi nesiaya akonzeresa kuti vanhu vavhunduke zvikurusa iye zvakonzera kuti zvo zvishanduke zvakanyanyisisa vanhu vaakutumira mari kuzimbabwe nekuti zvaane profit kuti utumire mari kuzimbabwe iende kuzimbabwe ishandiswe kuzimbabwe ukatarisa mitengo yemarandi uchinotenga mabhondi net wakwira zvikurusa ukataka mutengo wemaus kuti unotenga mabhondi net zvakukwirisa zvikurusa tinoona zvekare kuti hurumende iri kuramba yakatsikirira panyaya yekuti mitengo yezvinhu kuzimbabwe ngairambe iri inoratidza kuti bhondi net rakaingana neus dollar saka zvinhu zvaakutooma sekuti zvinhu hazvichawanika muzvitoro vanhu vaakutohodha zvinhu kubva kunze kwenyika kana munhu achitumira aakutotumira zvinhu zvekupedzira kuti vanhu vaakurarama nezvinhu zvinobva kunze kwenyika saka ndo panoratidza kuti tikaatosvika kana 2008 ipapo nyange tisati yatosvika yedu but tatotadongorera
mati matanga here kuona vanhu vari kutumira kumusha zvinhu zvakaita semagrosari kana zvekudya nezvekushandisa zvinotarisa kunge zvichiwanikwa munyika
zvanyanyisisa nenyaya yekuti zvavhundisa vanhu zvekuti zvinhu zvaave kudhura uye hazvisi kuwanika mumasherefu kuzimbabwe zvabva zvakonzera kuti vanhu vabva vatenga zvakadarikidza saizvo
ko ivo vari musouth africa vazhinji vamunotaurawo navo vari kuti nematambudziko ari kumusha
vanhu vagumirwa vanhu vapererwa sekuti kazhinji kutaura kwakanyanya kunotaurira tisati taenda kusarudzo zvinokabva kusarudzo munhu anenge atoo kuzvionera kuti ndararamisa vangu here kumusha ikoko saka vanhu vaakutongozvitambira kuti ndodambudziko ririko kumusha saka vaakuchingobatsirana pamwe chete nemhuri dzavo
ko mati matanga here kuona shanduko yevanhu vari kubva muzimbabwe vachipinda musouth africa kana mubotswana kuuya kunotsvaga mabasa zvati zvatanga here kuoneka kuti vanhu vaakubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro
mitsara yaakutotanga kubvira kwaikoti yako kunoitwa mapasipoti kuya kuya ndekwazvotangira mitsara kumapasipoti kwaane mitsara mikuru zvikurusa vakatasa Harare mitsara yanga irimo svemhu rese rapfuura iri yakanyanyisa zvikurusa kwotiwo pamabhodha pazara zvakanyanyisisa vanhu vachigamba kubuda kuti vanotsvaga mabasa vatsvaga kurarama tinoona zvekare vanhu vakabatsira vapindana nematambudziko vanenge vachizama kuyambuka vasina magwaro tabatsira vanhu vakawanda vanozenge vaita matambudziko mashure menge vazama kuda kuyambuka vasina mapepa vawandisa nhamba yachona yakura zvimwe chinisa mukomajonga zvekutoti zvikaramba zvakadai so vanogona kutoita tambudziko guru munyika nekuti vanhu vanowanikawo vachibatwa zvibharo mukuda kuyambuka nemudzidzisi nepaerutivi rwemabhodha vamwe vanourayiwa nekuda kwekuda kutokuti pane makoronyera mbavha mota tunja dzinozana kuda kutorerawo vanhu vayo yangave dzingave mbozha nhare dzingave dzimari dzidiri dzanenge vainazo saka matambudziko iwayo taona awanda zvikurusa kuratidza kuti vanhu vari kupinda zvakanyanyisa munyika yenyika dzeafrica dzazimbabwe